Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anasi, uri musi wemugovera kukadzi 17, 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yanyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai wasvika muHarare uchibva kuSouth Africa. Vanhu vanoungana muBulawayo pamunamato wekurangarira vaTsvangirai. Mukuru weUniversity of Zimbabwe Valevi Nyagura vanobvisiswa mazana maviri emadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai wasvika muHarare uchibva kuSouth Africa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ari kutevera nyaya iyi. Zvinhu zvakamira sei, Thomas?
Mumiriro wakaita zvinhu pari zvino ndiwo kuti mutumbi wasvika kubva kuSouth Africa pari zvino uri pa-One Commando panove pamuzinda wemasoja unowanzochengetwa vanhu vose vanenge vaitwa magamba enyika. Kutaura kwandiri kuita kudai basa.
Tinenge tarasikirwa parunare apo, tichadzokera zvekare tonzwa kuti zvinhu zvakamira sei. Vanhu vazadza City Hall muguta reBulawayo nhasi pamunamato wekurangarira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Vanhu vose vachirumbidza mabasa akaitwa navaTsvangirai. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana pamunamato wekurangarira vaTsvangirai varumbidza zvikuru mabasa akaitwa nemufi mukurwira utongi hwejejetere. Mutungamiri weZimbabwe National Students Union PANAST vaPasho Rafael Spanda vati vadzidzi vanorangarira mufi semunhu akaita kuti vawane kodzero yekukwanisa kutaura matambudziko anosangana nevadzidzi.
Toda kutenda vaTsvangirai because akati introducer kune chinhu chinonzi academic freedom where we are now saying kuti tani right to education, not only kungopinda muklasi but sema tertiary students takutowana zvimwe zvinhu zvekuti zvakutoti prepare kuti ti become a good national leaders. Saka we are here to follow his footsteps, we are here kungotevera legacy yake kuti atanga something. Saka we are moving forward with what he has started.
Kanzura uye varisa chigaro wevechidiki muMDCT mudunhu reBulawayo vamalandu Ncube vati vaTsvangirai munhu aikoshesa kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri. Vatiwo vaTsvangirai vakafa vachirwira kuti vemapato anopikisa vaite mushandira pamwe pakubvisa utongi hweZANU PF vakatiwo zvakakosha kuti shuviro yavo iyi izadzikiswe.
Pakufamba kwedu mabato retu rakasplita into two groups but mazuva ekupedzisira avo vakaforma inonzi MDC Alliance bring vana vese vaive mubato iri together kuratidza kuti vari kuti nonda kuinda vana vangu. Saka chisarai muri mese, saka ndozo atasara nazo. Saka tiri kukurudzira vanhu vese varoda power havo kuti vazive kuti isusu vechidiki totakuwana zvatata akavimbiswa navaTsvangirai. Saka izvozvo togona kuzviwana kana pabatana.
Mumiriri weBulawayo Metropolitan webato reMDC mudare reparamende Mai Jasmine Tofa vatiwo rusununguko rwechokwadi ruchauya chete kana bato reZANU PF rabviswa pautongi.
Vanga vakazvipira chaizvo chaizvo kuti vasunungure vana veZimbabwe. vatisira basa guru nekuti vachirwara vakatozviona kuti zviri right kuti vatore vanhu vese vavasanganise vanga vari mubato vakabva vese kuti uyai tisangane nokuti ndega ndisi kukwanisa mega musi kukwanisa pati tikasanganisa musoro yedu tokwanisa kusunungura vana veZimbabwe so tikaregera isusu kutora basa iri tinenge taita kuti zvavakashandira hondo yavakarwa vakangotambisa nguva yavo tinenge tadisappointa Sterek mutungamiri vedu vakatsvangirai
Mumwe mtsigiri wa MDCT va Crashmos Vanda vati shuviro yavo yanga iri yekuti vasati vavigwa mutumbi wavatsvangirai dai waendeswa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kuti veruzhinji vakwanise kuonekana negamba ravo
tinonzwa kurwadziwa kukuru nokurasikirwa kwataitwa negamba redu gamba redu raiuya kuno richipota nyika yose richitifundisa nezvedemokrasi zvino tachiti tine chikumbiro chokuti dene bhodhi yavo yatenderera nyika yose vanhu vachionekana negamba ravo
Vamwe vange vari panyaradzo iyi vanosanganisira mutungamiri weMDC vaWelshman Nube nevamwe vanosanganisira vaDavid Coulthard navaEddie Cross. Vatangirai vachavigwa kumusha kwavo kuBuyera mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Tanga tarasikirwa parunhare neumwe wedu wevatorewe nhau vedu ndofunga adzoka pafoni zvekare. Thomas, ungatitaurirawo here kuti sei mutumbi wavatsvangirai waendeswa kuOne Commando?
Vaendeswa pamusana pekuti vatsvangirai vari kutorwa nehurumende segamba kunyange hazvo vasati vatinyatsotsetsenura kuti igamba renyika here kana kuti iprovincial hero. Asi kutaura kwandiri kuita vatsigiri veMDC vakazva panze seOne Commando
tinorombo tinenge tarasikirwa zvekare nomutori wedu wenhau tichaedza kumutsvaga tigodzoka nemashoko enyaya iyi tochere nderera yedu mberi mufundisi wekereke pamsorei hama neshamwari pamwe nevadikani vaungana kumusha kwavatsvangirai kuBuyera vachichema kusheya kwemudikani wavo Loida Moyo anotipa nyaya inotevera
Vanhu vakawanda vari kuuya kuzobata maoko zvichitevera kushaya kwavatsvangirai. Mumwe wevanhu ava, Ambuya Hilda Mapanzure, vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekushaya kwakaita vatsvangirai.
Tarwadziwa. Handizivi kuti zvichamira sei uye zvichazomisikidzikika sei. Nemarasikirwo ataitwa nani? Navatsvangirai.
Muvakidzani wemhuri yekwatsvangirai vaThomas Karusa vanoti vatsvangirai munhu aibatsira vazhinji munzvimbo mavo nenyika yose. Mumwe wevanhu ari kurufu urwu. Vamunaro Garusa vanoti vatsvangirai munhu aimira pachokwadi nguva dzose
tinonzwa kurwadzikana nenhau ya Morgan Richard tsvangirai kuti president wedu atatichiti isuwo nzvimbo yedu inoebhoera kana kuti nyika yeZimbabwe tiwane utongi hwejekerere inotsvangirai paatisiri apa hongu unogona kuuya asi uyu kwatanga tabva naye taingoti dai ango stepi yasara iyoyo dai yapedzwa zvino hazvichinei anotonga ndimwari amutonga ake asi zvatirwadza
mudzimai wemunin'ina wavatsvangirai amai Grace tsvangirai vanoti mhuri yavo yarasikirwa negamba
shaika kwavatsvangirai kwabata nyika yese asi kunyanya isu vemhuri tarasikirwa negamba mukati wemusha wedu tigone kutsanangura pamusoro pavatsvangirai vanga vari baba baba vemhuri vanobatanidza musha wese vasingatarisi zvakanaka kana zvakaipa kuna vatsvangirai zvava zvisina basa nyange kwavatadzira vatsvangirai vanga vari munhu werudo aigamuchira zvese mukati memusha kana takatarisa mukati memusha unotarasikirwa negamba redu remusha nyange nyika ichichema kuti yarasikirwa negamba renyika isu tiri kutaridza kuti gamba redu remusha mukati memusha unorarasika
mutsigiri weMDC Muzvare Mirisi Chipoera vanoti sebato varasikirwa nemutungamiriri aigona basa
arwadziwa zvikuru semunhu wamusangano ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa Nokuti tikatarisa kwakabva vatsvangirai nebato reMDCT takabva kure naro. Tanga tisingafanhi kuti Mwari vatirwadzise zvakadai isu tanga tapa nguva yekuti takuda kuyambuka. Tinoziya hedu zvakanyangwe muBhaibheri zvinonyorwa kunzi Moses asi akazoyambuka nevanosvika muKenani. Asi apa tarwadziswa kusvika pekugumisisa chaipo chaipo. Nokuti tanga takatarisira kuti pamaelections apa sekuti Morgan Tsvangirai it was our brand name yatanga takatarisira kuti iri kutitengesera musangano wedu zvakanaye zvakanyanyisa.
Muvakidzani wemufi Amaelini Muchau vanoti vari kuchema nemhuri yekwatsvangirai panguva ino.
Ndarwadziwa zvakanyanya zvekuti tanga tiine tarisiro yezvimuko mukati menyika yedu yeZimbabwe, kunyangwe kuvana vadiki chaivo. Tanga tiine tarisiro huru kubva mumagariro atanga tichingoita. Tanga takatarisira zvakanaka tichimuti maelection iwayaya kune zvichamuka kubva Mwari vaita havo kuda kwavo.
Tumbiwa vatsvangirai wasvika muHarare nhasi uchibva kuSouth Africa uko vakashayikira. Vatsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kuSouth Africa vari kutarisirwa kuvigwa kuno kumusha kwavo kwahumani kwaakubhuhera. Ndakamirira Studio 7 kuhumani kwaakubhuhera, ndini Loida Moyo.
Mufundisi wekereke yeWisdom Church International vaMazvarira Shemabhugu vanoti vakawana mukana wokutendeutsa vatsvangirai vasati vaenda kuSouth Africa kunorapwa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
VaMabhugu vanoti vakafonerwa navatsvangirai kuti vazoita navo zvidzidzo zveshoko raMwari kumba kwavo kuHighlands muHarare vasati vaenda kuSouth Africa.
Ndinokwanisa kutaura ndichiti Mwari vakanditende kuti ndimugamuchidze Jesu kuti ave Ishe namambo upenyu hwake. Saka Morgan Tsvangirai afa ari muoko aIshe Jesu Kristu, afa ari munhu atendeuka. Ndinokwanisa kutaura izvozvo nokuti Mwari vakandibetsera kuti ndimunamatise munamato wokutendeuka. Mba make, so tinotenda Mwari kuti afari munhu anoziva Mwari, kwete munhu anongoenda kuchechi ayo, kwete nhengo yechechi ayo, asi munhu anoukamba agadzirisa ukama hwake naIshe Jesu Kristu.
VaMabhugu vanoti vatsvangirai vaiva nemwoyo wakazarukwa kushoko raMwari, uye munhu akange akazvininipisa kuvanhu vose uye kuti vanhu vabatane munyika.
Ndingati ni somufundisi chandakakwanisa kudzidza paku taura mashoko akadzama navatsvangirai Morgan Richard ndechokuti munhu waiva nemwoyo wanga wakazaruka kushoko raMwari, uye munhu anga akazvininipisa munhu aida vanhu vake, vanhu veZimbabwe yaakarwira upenyu hwake wese.
Mufundisi Mabhugu vanoti vatsvangirai vaiva munhu akashinga zvokuti pavakaenda kuSouth Africa kunorapwa vaiva nechokwadi chekuti vaizokwikwidza musarudzo uye vachikunda.
Chokwadi chiripo ndechekuti munhu wanga akashinga. Munhu wanga akashinga kuti kana akakwanisa kurarama mukurwadziswa kwese kwaakaita mune mazvimatongerwo enyika, he survived a lot of threats to his life, and so Ken was not going to kill him. He was hopeful that he will survive and give victory to the people of Zimbabwe. Free, fair and credible election. 2018, he was hopeful he was going to stand as a candidate and win the election. Zvisinei Mwari vakamutora asati akwanisa kuona Zimbabwe itsva yaakarwira upenyu hwake wese.
Mutumbi wavatsvangirai unonzi ucharadzikwa kumusha kwavo kubhuhera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNigeria anoti vanhu vatatu vanga vakazviteyana mabhambu vakazviputisira mabhambu aya nezuro pamusika wehove uri kumaodzanyemba kweguta reMaiduguri. Vanhu gumi nevasere vakafa uye vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara. Pope Francis vamutidzira zvekare chikwata chavo chezvipangamazano munyaya dzokuferefeta vakuru vechechi iyi vanonzi vanobata vakomana zvisiri pamwero. Izvi zvinotevera kushoropodzwa kweCatholic Church mumabatiro ainoita nyaya dzokubatwa kwevakomana zvisiri pamwero. Mukuru we University of Zimbabwe muzvina fundo levinyagura vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yeugori panyaya yokupa degree repamusoro kuna amai Grace Mugabe muna 2014. Imwe nhengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vati vanyagura vachadzoka kudare rezimhosva muna kurume musi wa 5.
Vapiwa bill
yakadini?
$200 bill.
Vanobvuma here mhosva yavo?
Obviously anoramba kuti haangabvumi. Anoramba kuti akanofanira kuti the state will have to prove.
Asi mune humbo hwakasimba.
Oh, no. Degree was not issued. That woman hasn't got a master's degree. She hasn't got a first degree. So it is your case. Very clear.
Vamararike mambo zoti mataura nawe here?
No, that's for next week.
Saka kubva panapa mofamba sei?
We're going to complete the docket. We've done the investigation. We've finished everything. We've got witness statements from the people from the department. We're going to end up with the docket to NPA. We'll take the letter to court.
Parizina, msati maziwa kuti vano dzokarini kukoti?
I think, I'm not sure of the date, but it's in the management said that date. By that date, the full docket will be there and the state will be ready to go to trial.
Nengo ye Zimbabwe Anti-Corruption Commission wa Goodson Nguni vachitaura vari parunare muHarare ne Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
VaPeter Zwide Kalanga Khumalo nhasi vagadzwa kuva mambo wevanhu verudzi rwechindevele kuBulawayo uye vava kuzivikanwa samambo Nyamande Lobengula vechipiri. Izvi zvinoreva kuti kwava nevanhu vatatu vari kurwira umambo uhu mushure mukugadzwavo kwava Vulelani Khumalo nava Rafael Khumalo. Mhuri yokwaKhumalo iri kupokana pakuti ndiani anofanira kutora chigaro ichi. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukurukura nemadzimai akati wandei vachitipawo mazwi avo enyaradzo kumhuri yekwatsvangirai. Regai tiende kune avo vatakwanisa kubata vanobva kunharaunda dzakasiyana-siyana kuti tinzwe kuti vari kuti chii. Totanga naamai Mapimidze vari kuBohera.
Vanhu nezuro vaitaura vachiti kuchauya bhazi richitora vanhu, saka kuno vanhu ava harina kuzouya nekuti kwakanaya nezuro.
Zvii zvamucharangarira vatsvangirai nazvo imomo mudunhu reBohera?
Tatichiona sehama yedu isu kuno kwedu kuno kuward 1 ndo kwakanga kwakasimba kudarika kwake uku, saka tarasikirwa mufunge. Tiri kurwadziwa kusvika tekupedzisira.
Ndinoitwa rodhi yakadurira, ndiri kuGlenlawney. Ndinongoti kumhuri kwatsvangirai aiwa nyaradzwai naMwari. Mwari vanokuitirai zvakanaka vagokunyaradzai zvakanyanyisa. Kuna amai tinongoti amai marasikirwa, asi tinongoti chemaiwo netariro.
Imi muchawanikwa here muchienda kuno chema nemhuri yavatsvangirai?
Ehe, tika kwanisa tika pedzo mabasa tinoenda.
Pane zvamungati makafadzwa here panorondo yavatsvangira nyanya panyaya dzemadzimai uyezve kuedza kuchengetedza kodzero dzemadzimai?
Aha, tinokuti munhu anga akashingawo kungoshinga kwanga akaita kwakangoti potari rekuti munhu wese unofanira kushinga pane chimwe nechimwe chaunongochiita.
Ini ndonzi Pauli Mutsvairo, ndiri kuno kuPretoria. Ndiri kuti tarasikirwa zvikuru mufunge vatsvangirai ndivo vakange vakakwanisa vega, ndivo vakagona kumira semunhu akakwanisa kuda kushandura zvinhu muZimbabwe. Tingati ndivo vakashandura zvinhu muZimbabwe nekuti ndivo vega vakagona kusimudza musoro. Hapana mumwe munhu akakwanisa kusimudza musoro kupana Mugabe kuti audze Mugabe kuti zvauri kuita zvakaipa, asi ivo chete ndivo vakakwanisa kuzviita. Saka tinoti nguva yatashaikirwa naatsvangirai ai tiri kurwadziwa zvikuru, nekuti nguva yatanga takutarisira kuti zvinhu zvaakuchinja muZimbabwe.
Ini ndinonzi Joyce Rupere, ndiri kuUK kuPortsmouth. Ndinongoti redwe nenhamo idzodzi dzakatiwira kurasikirwa kukuru negamba shuwa. Ndichingotiwo nemhuri yekwatsvangirai vangocheva netariro, zvaakungoda nyasha mweya mutsvene kuti ungotungamira kuti vanhu vadini basa rese refambe mune zvakanaka pasina mhirizhonga. Ndomashoko andinawo. Kusangano reMDC vasara vakuru vacho nevanoteerera everyone in the MDC vakuda kungoti varimembe kuti vatsvangirai vanga vari munhu akaita sei, and then vanowana way forward. Obviously mhirizhonga vanhu vanosiyana kutaura, but chinangwa changa chiripo ndechekuti vanhu vasununguke democracy in the country. Saka ndinofanira kutarisirwa nevanhu nokuti vanhu varambe vachingobatana pamwe chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tibve tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tafunga kumbotarisa nyaya inonzi nevakawanda haitauriki yerufu. Rufu vamwe vanoti murayiro waMwari, vamwe vachiti rufu runouyiswa chete nekunge papinda mhepo dzakaipa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Father William Guri vekereke yeRoman Catholic Church vari muno muMaryland muAmerica. Tirogamuchira nemufaro pachirongwa chedu Father Guri.
Kwazvaiwa Jonga, kwazvaiwa Teresa.
Father Guri, nhasi toda kumbotarisa nyaya inogona kunzi nevamwe iya haisi yokungoti tingataura pese pese, nyaya yerufu, nokuti vakawanda tinotya kutaura nezverufu asi tichiziva kuti rufu ruriko. Zvii zvamungataura munyaya yekufa?
Nyaya yekufa iyi inyaya yakaoma chaizvo, sekutaura kwamaita waJonga kuti nyaya yerufu inotityisa, hatisi kutaura nezvayo. Asi ndinofunga kuti nini, pazvisikwa zvese zvinorarama munhu ndiye chisikwa chega anoziva kuti anofa, anofunga nezverufu rwake uye zvaanotsvaga kuti rufu runorevei. Zvimwe zvisikwa zvese izvi hapana chinoswera chifunga nezvekufa, sekuti imwe mbizi ikabatwa neshumba panapa dzinoti dzvam, wotoona paserapo dzaakutofura hadzo, dzaakutotandara, dzatokanganwa. Asi munhu anoramba achifunga kuti rufu ruriko, rufu richauya uye rufu runogona kuuya kwandiri, ndopatinosiyana nezvimwe zvisikwa zvekuti tinoruziva kusada hedu kutaura nezvaro kana kuedza kurinzvenga. Asi vanhu tinoziva kuti rufu chinhu chinoitika. Pachikristu tinoti rufu murayiro wakatemwa naMwari.
Zvino kana uri murayiro wakatemwa naMwari, Father Guri, chii chinoita kuti munhu asazoziva kuti musi wakati ndiri kusangana nerufu?
Ini ndofunga kuti zuva rega rega rinomuka munhu anotoziva kutsike hope dzake kuti rinogona kunge riro zuva rangu rekupedzisira. Saka ukanyanya kufunga nezvazvo haubudi mumba. Saka mukugara kwese kwevanhu katakatsvaga nzira dzakangwara dzokuti tisarambe tichifunga nezvechokwadi ichocho kuti tikwanise kurarama, tigone kuenda kumunda, tigone kuenda kubasa, kana kuenda kuchikoro, nokuti kana ungomukira kugara kufunga kuti ndinofaka chokwada hapana chaunobata. Ndingati civilization yedu yese mabasa atinoita emaoko hunyanzvi hwatinogadzira zvizhinji zvacho zvinobva mukushandisa kwatinoita simba rokufunga nezvekufa. Tinoendesa njere dzedu nesimba redu rese kufunga saizvozvo. Saka taane hunyanzvi chaizvo hwokugona kunzvenga kufunga nezverufu. Mukaona kana iyo inonzi entertainment industry pachirungu tinozita distract, like maolympics, masports, zvinhu zvese zvakawanda zvatinoita zvinotibatsira kuti tisarambe tichingofunga nezvekuti tinogona kufa. Asi chokwadi chiruma ndechekuti zano rekuti tinofairira hariende, kunyange dai taane hunyanzvi hwakaita sei hwogona kurinzvenga, kanongoramba kachingonyengena ndokanonzi kaya nevakuru kanyama karambira pazino, kanongoramba kachingoti ngengena chete.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Father Guri. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu, onekai zvenyu vateereri.
Zvakanakai vateereri, nezuro kuchechi kwedu taizora vanhu madota tichavaiuchidza kuti ye ukamunhu uri guruva uchadzokera zvekuguruva. Ndatenda hangu akandemiri.
Manga makateerera kuna Father William Guri veRoman Catholic Church vari muAnnapolis muMaryland muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga Kandemiri. Mwedzi uno, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vakashanyira Egypt, imwe yenyika dzavanowirirana nadzo. VaTillerson vakasangana negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika remuEgypt vaSameh Shoukry vakaita hurukuro dzenyaya dzinokoshera nyika mbiri idzi, zvikuru sei kuzvidzivirira. Muna mbudzi gore rapera, varwi vanopfurikidza mwero vakarwisa imba yemunamato yemaMuslim muSinai Peninsula vakauraya vanhu vanosvika mazana matatu. Kubva ipapo mauto eEgypt ange achirwa kuti apedze varwi vanopfurikidza mwero ava. VaTillerson vanoti Egypt yave nemakore akawanda ichirwisana nevanopfurikidza mwero ava, uye America icharamba ichitsigira Egypt mukurwisana nokupedza vanopfurikidza mwero. VaTillerson vanoti, takatenderana kuramba tichibatsirana mukurwisa vanopfurikidza mwero uye kurwisa nekukunda ISIS. Egypt ndisawira wedu mukuru kubva pekutanga mukurwisa nekukunda ISIS. Makurukota maviri aya vakaitawo hurukuro pamusoro pekukosha kwekusimudzira kodzero dzevanhu uye basa guru rinoitwa munyika nevanhu vasiri vechiuto. Sezvo Egypt ichiita sarudzo dzemutungamiri wenyika kubva musi wa26 kusvika musi wa28 muna kurume, VaTillerson vakati America sezvainoshuva munyika dzose inotsigira sarudzo dzakachena uye kupa vanhu vese mukana nenguva yokuvhota. Nyika mbiri idzi dzinotsigirawo sarudzo yejekerere muLibya netarisiro yekuti zvinhu zvigadzikane kuti upfumi hwenyika husimudzirwe. VaTillerson vanoti America inotarisira kuramba ichibatsira Egypt mukusimudzira zveupfumi hwenyika iyi. Vanoti zveAmerica ichabatsirana nasawira wayo Egypt mukuuyisa kugadzikana mudunhu iri. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai wasvika muHarare uchibva kuSouth Africa. Vanhu vanoungana muBulawayo pamunamato wokurangarira vaTsvangirai. Mukuru weUniversity of Zimbabwe vaLevi Nyagura vanobvisiswa mazana maviri emadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwanani. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. Anokuenekai nomufaro, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Só com isso.